manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gunyana 15 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziya. Chandangoudzwa ndekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika Robert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havasi kunzwa zvakanaka.
Pane chimwe chivanhu chasingakwanisa kuti titsanangudzirane kuti zvigureka. Isusu tinoziva tsika dzedu hatisingazidisclose. Tikadzimara tangodzidisclose chete hapasisina chivanhu chatakuita. Dzinozikanwa nevane vari involved vacho vechivanhu chacho nevachaendako. Nevanoita zvavanoita izvozvo ende zvatakadoniitawo takaita zvatakaitawo saka tamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo vangavapedza then munhuwo oradzika.
Hama dzavamugabe dzinoti mutumbi wehama yavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanopambwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuye kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika Robert Mugabe watadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kurwara. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Parare uko uchachengetwa usati waradzikwa. Valiyo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwava Mugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwaZvimba nhasi vaLloyd Tarumbwa vekuBanget avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vaMugabe vakafa zvechokwadi here.
Nihongu vaMugabe vakatichungurudza neni ndirimwe ndakatomboshungurudzwawo za208 saka ndakashungurudzwa kwenguva refu sereki saka kuuya kuzoona kuti vaMugabe ishuwa here kuvafa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavaMugabe kwakatsemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita.
Tino urombo vateereri todzokorora zvakare nyaya yemutumbi wavaMugabe uchitarisirwa kuenda kwaZvimba. Mutumbi wavo unonzi watadza kuenda kumusha kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havasi kunzwa zvakanaka. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kuri la, 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 ku
vanosvika chiuru vaswera vakamirira mutumbi wavamugabe uyo wanga uchitarisirwa kusvika kwazvimba nhasi masikati. Mutauriri wemhuri yekwamugabe uye vari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vati mutumbi wavamugabe watadza kuuya nhasi nezvikonzero zvavati havazive sezvo vangotumwawo namambo zvimba. vaLeo Mugabe vati mutumbi uyu uchauya kumusha mangwana mangwanani.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi, wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandikuziva. Chandangoudzwa ndevekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Asi mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati mutumbi hauchauya kwazvimba sezvanga zvakatarisirwa sezvo amai Grace Mugabe varwara.
Machanges anogona kunga aripo according ne kusanzwa zvakanaka kwamai kuzimai vari kubatikana miri yavo, asi chokwadi chokwadi nhasi achifanira kusukuya kuno, but because nokubatikana kwavo mai mati takutomirira kuti tikonfirme kuti vari free here kuuya izvozvi kana kuti mangwana zvokuti tingangoiite mandi.
Mambo Katiza Gombo vatiwo mutumbi uchange uri mumaoko ehurumende kusvika musi wauchadzikwa.
Ndezve hurumende, handi takataura kuti we are doing together with the government. Hurumende ichaziva painovachengetera, so we can't keep him at home. Asi hurumende ndeichaziva kuti vanenge vari kuti tirikushanda nehurumende, asi tirikushanda tega.
Asi izvi zvapesana nemashoko avaLeo Mugabe avo vati mutumbi wavamugabe uchange wakachengetedzwa nemhuri yavo kusvikira guva remhando yepamusoro rapera kuvakwa.
Anenge ari mumaoko memhuri pa30 days tiri kuteera, anenge akachengetwa nemhuri, anenge ari mumaoko memhuri. President nezuro vakataura vakati zvinhu zvese takusiyira kumhuri ndoichazotitaurira kuti tinofamba sei, saka tinge tichikuzivisai tiri kufamba sei semazivisiro acho kuita iye zvinezvi kuti mutumbi wauchauya nhasi wakuya mangwana.
Kusarongeka kwemafambisirwo eurongwa hwekuvigwa kwavamugabe kwasiya vanhu vakawanda vanga vari panhamo vasazive kuti mutumbi wavamugabe uchauya here kana kuti kwete, sezvo paine mazuva angangosvika 30 usati wavigwa. vaLeo Mugabe vati mutumbi wavamugabe uri kugara zuva rimwe chete kwazvimba wodzokera kuHarare uko uchachengetwa usati waradzikwa. vaLeo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavamugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwazvimba nhasi vaLloyd Tarumbwa vekuBhangeti avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vamugabe vakafa zvechokwadi here.
Hongu vamugabe vakatishungurudza, neni ndiri mumwe ndakatomboshungurudzwawo zva208, saka ndakashungurudzwa kwenguva refu sereki, saka kuuya kuzoona kuti vamugabe ishuwa here kuti vafa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavamugabe kwakatemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita vamugabe vachitonga ndiko kunetsa kwavave kuita vafa. Vamugabe vakashayikira kuSingapore musi wa6 Gunyana mushure mekurwara kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Arthur Chiguriwa.
Tichiri panyaya iyi, hama dzevembo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzinoti mutumbi wavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi aenda kumusha kwavamugabe uko ataura nehamadzishe mufi ndokutipa nyaya iyi.
Hama dzavamugabe dzinoti kuradzikwa kwemufi kuchaitwa mushure mekunge zvose zvinodiwa kuitwa muchivanhu chedzinza ravo zvazadziswa. Mumwe wehama idzi ndiva Dominic Matibili, avo vanoti baba mukuru kuna vamugabe. Vati pachaunzwa mutumbi wavamugabe pamusha pavo, vesvondo vachapiwa mukana wokuita zvechechi, asi chivanhu ndicho change chiri pamberi.
Kana vauya pano pamba tinongoita normal procedure yekuti board ikasvika pamba vanhu vanoita misa veRoma, then vo vanenge vachiitawo zvechivanhu, vo vachiitawo chivanhu chavo.
varikutaura vakamirira mhuri yemufi Valio Mugabe vakati vamugabe avo vakashaya svondo rapera kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore vacharadzika kwapera mazuva makumi matatu asi veruzhinji varikubvunza kuti mutumbi wavamugabe uchachengetedzwa sei kwenguva yakareba kudai. Vamwe vasingaite zvechivanhu vanoti hapana chinotadzidza kuti mutumbi uyu ugare kwenguva yakareba kudai uri mumba ine chando inochengeterwa vanhu vakafa kana kuti mochari. Asi munin'ina wavamugabe vaAugustin Chidhakwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuti mutumbi uyu uchachengetedzwa sei kuti usaipe, vati pachivanhu pane mukana wekuti mutumbi uyu unoiswa muninga.
Makare kare chaiwo chaiwo handishazi, asi kare ngozi ndiri tiri vekuma from 30 upwards, saka kuti nditaure zvekare kare hano, asi ndinotaura zvekare. Nao vamwe mumwe vaisasikwa, vamwe vaiswa mapako voningirikivoomeswa, vamwe aiswa muninga, aiswa muninga.
Ishe Dununu Zvimba, avo vane zita rekuzvarwa rekuti Rafael Zvikaramba, vaudza Studio 7 kuti chivanhu chichaitwa pamutumbi wavamugabe hachisi kuzoziviswa veruzhinji. Vati kuradzikwa kuchaitwa mutumbi wavamugabe kumarindano vegwamagamba enyika muzuva risati ranyatsozivikanwa hakutadzidze veukama kuita chivanhu chavo pahama yavo.
Pane chimwe chivanhu chasingakwanisi kuti titsanangudzirane kuti zvigureka. Isusu tinoziva tsika dzedu, hatisingazidhisclose. Tikadzimara tangodzidhisclose chete pasina chivanhu chatakuita. Dzinozikanwa nevane vari involved vacho vechivanhu chacho nevachaendako nevanoita zvavanoita izvozvo. Ende zvatakadoniitawo takaita zvatakaitawo, saka tamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo. Vangavapedza then munhuwo oradzikwa.
Pane mashoko angachitendererai kuti vamugabe vaive mambo pachivanhu chekumusha kwavo zvichapa kuti vavigwe pachivanhu sezviri kutaurwa nemhuri yavo. Asi vachidhakwa vati mufi akaramba ushe.
Angasii hanambovechivi chitauchivi akanziye nemadzibaba edu tokuita chivi, zvikanzi aiwa handisiye tobvasiwa, tobva tobatwa isusu, tobva anobatwa mfano wangu Titus ndiye akazoitwa chief pagroup redu.
Studio 7 yabva kwaZvimba yaendawo kumba kwavamugabe kuHarare iyo inozivikanwa nekuti Blue Roof, kwatasvika madzishe achinzi anga ari mumusangano neveukama vachizeya mafambisiro avachaita chivanhu chavo pakuvigwa kwavamugabe. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti ndechipi chaizvo chivanhu chichaitwa pakuvigwa kwavamugabe. Kumusha kwavamugabe migwagwa inoenda kumakuva yanga ichigadzirwa netarakita, kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekuita gadziriro dzekuviga vamugabe paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas chiri pasi.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva reutongo hwejekerere kana kuti International Day of Democracy. Dingindira regore rino rakanangana nekuyeuchidza dzihurumende kuti utongo hwejekerere hwakanangana nevanhu. Zimbabwe sedzimwe nyika dzakawanda pasi rose inotarisiswawo mukubata kwainoita vanhu vayo. Dzimwe nyika zvikuru dzekumawirira pamwe nevamwe vana veZimbabwe vanopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, izvo zvakazosvitsa pakuti vamwe vakuru muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusanganisira naivo vamugabe vatemerwe zvirango. Zvirango izvi zviri kurambawo zviripo kunyange hurumende yavamugabe yakabviswa pachigaro. Zvinonzi nevamwe hapana shanduko yati yavepo pasi pehurumende yava Emmerson Mnangagwa iyo iri kupomerwawo mhosva yekutowedzera kutyora kwekodzero dzevanhu. Mukutarisa nezvezuva iri tabata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vaOK Machisa.
Kana tichiti demokrasi kana kuti utongi hwejekerere, ihurumende kana kuti igovernment inoshandisa masimba ayo kubva kuvanhu. Kana tichiti masimba ayo kubva kuvanhu, zvinoreva kuti pane kuvhoterwa kunenge kwakaitwa uyewo kuchigutsa ruzhinji. Saka inzira yekushanda nayo kana kuti yekutungamira nyika tichishandisa gutsa ruzhinji uyezve tichishandisa nhano dzinotorwa zvikuru pakuti vavhoterwa ndivanani.
Saka Zimbabwe munoi uona uya kamira sei munyaya dze utongo wejekerere.
MuZimbabwe tine urongwa wakada kunofanana na iwoho watingati democracy, asi tichikure nekunyatsosvika ipapo chaiko pamungu pedemocracy, nokuti tine zvinhu zvakawanda zvinoita kuti tisaswedere padhuze nazvo. Chekutanga ndinotaura ndakatarisa nekuvhotera kunoitwa vatungamiriri vedu, ikozvino tikatarisa zvine dambudziko muZimbabwe pakuti patakavhota muna 2018 pane kugunununa kwakaitika kubva kune mapoka akasiyana siyana kusvika tazosvika kuConstitutional Court, uyezve tikatarisa iwo mutemo unoita kuti maelections edu kana kuti kuvhota kwedu muZimbabwe kuve kunomhanyiwa zvakanaka, kunoitwa zvakanaka, tinowanikwa pane mapuri akawanda anoda kugadziriswa. Saka izvozvo zvega zvinotiratidza kuti demokrasi hatisati tasvika pamongo. Mukatarisa mazuva anaya kune vanhu vari kungotorwa pakati peusiku vachitorwa, izvezvi tinotori nadokta vakatotorwa pakati peusiku nezuro vasiri kuonekwa. Pane kusungwa kwevanhu, pane kumbunyikidzwa kwevanhu, pane kunyaradzwa kwevanhu, pane kuinvedwa kumameetings avo. Izvozvo hazvitariswi zvichinzi tozosvika pakuti Zimbabwe ine demokrasi.
Tinoona kuti nyika iri kuchema vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, munhu aizivikanwa kurwira utongo hwejekerere. Zvii zvamungataurawo pamusoro pavo tichitarisa zuva iro reInternational Day of Democracy?
Munoziva kuti pane vamwe vaitaura vachiti kusunga nekusunungura. VaMugabe vakasunungura nokusunga. Zvandinoda kuzama kusanangura nekuti tiri kuchema hongu, dai mweya wavo wazorora murugare nesiti zvaMwari. Tiri kuchema chaizvo munhu wevamwe vanhu vatingati vakarwa chose kuti tisununguke muZimbabwe, kazopedzisira vasungirira futi Zimbabwe kwavakanga vaitora vachiisunungura. Zvinoratidza izvo kuti hatisati tasvika pakuti ndepapiko patichazopembera sevana veZimbabwe, nokuti kwayakasunungurwa ndo kwayakadzoserwa. Chasiyana chete iganda. Tikatarisa mararamiro ari kuita vana veZimbabwe iko zvino, upenyu hwatairarama mu1980 neupenyu hwatiri kurarama iko zvino andodemba wani kuti dai nhingi anga ari. Hatidi kusvika panguva iyoyo nokuti zvinonzwisa tsitsi. Saka demokrasi yati kutaura nezvayo ine chekuita nematongerwo anenge achiitwa nyika, kana kuti nematungamirirwo anenge achiita nyika.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights VOK Machisa vachitaura vari parunare neStudio 7. Vana chiremba vachitsigirwa nemamwe masangano evashandi varatidzira pachipatara cheparirenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavanoti kupambwa kwakaitwa nezuro vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba vataura neStudio 7 vati vari kurwadzikana zvikuru nekuchikoro kuri kuitwa kodzero, uye havasi kuzodzokera kubasa kusvika Dr. Magombei vadzoswa nevakavapamba. Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimbandoro vati havasi kufara nekushayikwa kwaDr. Magombei avo vakapedzisira kuonekwa nezuro. Vandoro vati Dr. Magombei vange vakataurira vamwe vavo kuti vari kutyityidzirwa nevavaifungidzira kuti vasori. Vandoro vati vazivisa mapurisa epakamba yekubudiriro.
Vakambengwa vachitretenwa vachimbotaura zvakumana ndiri kuteerwa, ndiri kufonerwa, ndichipiwa mameseji ekutretenwa vachingosuspect kuti maybe ma state security agent. Then vane imwe screenshot yavakatosenda futi vanga mamboiona musocial media umu yanga yakanzi zoni ramba uchita zvauri kuita uchakutora nechamupupuri iyoyo. Vakuratidza kuti vaimbonga vachiwana mathreats nenhamba iyoyo. Pari zvino tafaila mapolice report, takwanisa kuwana hama dzakaenda kupolice station kubudiriro, so kurunzi ndokwavakapedzisira kuwanikwa. Kwanga achikwanisawo kurenta hembe yekugara achienda kunoshanda kuHarare Hospital.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Dr. Ndoro vashoropodza kwavanoti kuchikoro kwekodzero dzavo vachiti vana chiremba vanoda kuti vakapamba vamagombei vavadzose vari mupenyu uye utano hwavo husina kuvhiringwa.
Pari zvino tambokwanza kuunganidza machiremba Solidarity March yekuti tinokumbira kuti chiremba Peter Magombei varilishwe vari muSafe Health vari muutano pasina zvakawanda kana kuti pasina chaitika kwavari. Tichamuzivisai.
Imwe nhengo zvekare yeZimbabwe Hospital Doctors Association vatapiwa mungofa. Avo vanoshanda pamwe chete naDr Magombei paHarare Central Hospital vati vamagombei vakatumira mashoko paWhatsApp kumaten manheru apfuura vachizivisa nezvekupambwa kwavo nevarume vatatu.
Kane zuro manheru takazongonzwa chiremba Peter vakatumira meseji kumaten dzeusiku vachitaura ivo kuti vatorwa nevarume vatatu vavasingazivi ende vari kuendeswa kwavasingazivi. Saka kubva nguva dzavakatumira meseji, to be precise, 19:10 PM musi wa 14 September, kusvika izvozvo hatisati takwanisa kuvabata Dr Peter, hatisati takwanisa kuziva kuti vakaendeswa kupi uye zvevaripi.
Vamungofa vati kunyange hazvo kune kutya kukuru munana chiremba vawirirana sesangano kuti vana chiremba havasi kuzodzokera kumabasa kusvika vamagombei vadzoswa kumba kwavo.
Saka isu sana chiremba sebato seinonzi ZHDA tadecida kuti kana chiremba Peter vasati vadzoka, isi hatikwanisi kuenda kubasa. Tichagara mudzimba dzatinoona kunge dzakachengetedzeka. Vamembers edu vanotitera tiri kuvaadvisa kuti vagare pano pavakatemba kuti vachange vakachengetedzeka kusvikira taziva kuti Dr Peter varipi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari kukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo kuitira kuti zvizivikanwe kuna vamagombei.
Tinokurudzira kuti mapurisa nevamwe vakadaro vaite basa mukukwanisa kudzosera kodzero dzachiremba. Tiri kukumbirawo kuti dai wamhanya mhanya waita zvekuti zvinhu zviite zvakamira zvakanaka, nokuti maabductions haana kutanga nhasi. Zvinhu zvatagara tichinzwa zvichiitika, musazo vanoziva vaitaidza marauna nhasi vari tiri kuvashaya. Zvinhu zvakabva kuitika rona Obert Masaurisa, zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti zviri kuramba zvichiitika izvi.
Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vava nemazuva 12 vasingaendi kubasa vachiti havana mari dzinovakwanira dzekuti vaende kubasa. Hurumende yakawedzera mari yavana chiremba nezvikamu 60 kubva muzana, asi vana chiremba ava vakati yaive shoma. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rati richange richizivisa matanho richange richitora kusvika vamagombei vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chevechidiki.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, muineni Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvenhoroondo yava Robert Mugabe, avo vaimbove mutungamiriri wenyika, avo vakashaya musi wa 6 September vari kuSingapore. Tichange tichikurukura nevechidiki vane ruzivo ruzhinji pamusoro penhoroondo yava Mugabe. Wokutanga ndimuzukuru wavo vaJason Joao, ngatinzwe izvizhinji.
There is a saying, charity begins at home, and henceforth vamugabe ndi baba venyika tinovarangarira tichitondera mazuva avo avaitidzidzisa kuti tinofanira tine rudo, vaitidzidzisa kuti tinofanira tichibatirana pamwe chete kuti tiwanisane, kuti tiwane pundutso rekunzwawo shanduko mumwoyo. Ndo zvatinorangarira vamugabe vari, vaive murume avaine rudo nehama dzavo, vaiva nerudo ne vamwe vose vaiva komberedza mukatondera vamugabe vaive neshamwari dzakawanda ana president Mnangagwa ana late vice president Msika vanewo shamwari dzavo dzavakasiya ana Kenneth Kaunda ndomarangariro atinoitawo vamugabe
musukuru wavamugabe vajason Zhuwao tinotenda zvikuru nemaonderenyu umwewo watakabata ndiWebster kuHarare ngatinzwei maondero aWebster
ndetwa mukoma Webster ndogara muHarare South ndirikamirira mayouth imomo ndiripc mudistrict kurwadzirwa nemukuru wedu komanda vedu vaarachi Mugabe vaita kuti tinge tichisvika pano vakatisenzera nguva yakareba takasenza navo vakatisiyira nhasi uno nhaka yatinayo yetichema kuti baba toda kuti tisimudzire tichibva ipapo tinge tichisvika kumberi baba zororai murugare makatiitira zvikuru
aiwa takunzwa zvakanaka mukoma Webster muri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanzwa kubva kuna vajason Zhuwao muzukuru wavarobert Mugabe tikanzwa zvekare kubva kuna vaWebster tichikurukura nezvenhoroondo yevaimbo vemutungamiriri wenyika varobert gabriel Mugabe avo vakashaya musi wa6 september vari kusingapore muri yezimbabwe ngatisanganei padandemutande apo patwitter uyezve painstagram username yangu ndi@bigmike3 BIGMYKE3 musakangane zvekare kuti tichasangana nechipiri pachirongwa The Connection apo tichange tichienderera mberi tichikurukura nezvenyaya dzinobata vechidiki munyika anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove mhuri yeZimbabwe bye bye.
Tinotenda Big Mike makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kokambo mwari makanaka kari kubva kuna mechanic manyeruke tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika varobert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kazvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kurwara hama dzavamugabe dzinoti mutumbi wehama yavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanopambwa nevanhu vasingazivikanwi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.